Makambani akawanda munyika atanga kutora matano ekuzvichengetedza kubva kumatano akatorwa nehurumende anonzi ndeyekudzikamisa upfumi, asi nyanzvi dzichiti matano aya ari kutovhiringidza zvino. Muchiziviso chayo kumusika weZimbabwe Stock Exchange, Daily Body iyo yange yakaronga kupa goho kana kuti dividend kuvanhu kana makambani akasima mari dzavo mukambani iyi kutanga mangwana, yazivisa kuti yambomira kuita izvi nekuda kwemutemo wakadzikwa nehurumende svondo rino. Bodhi rekambani iyi rati raona zvakakodzera kumbomira kubhadhara goho kuvanhu vakasima mari dzavo mukambani iyi senzira yekuchengetedza mari yekuti kambani irambe ichiita basa. Kambani inotenga shuga yetonga Dulet yazivisawo kuti yambomira kubhadhara varimi mari shuga yavo isati yatengeswa kana kuti advance payment pachirungu, zvichitevera matano akatorwa nehurumende. Muchiziviso kuvarimi nhasi, mumwe mukuru wekambani vaJames Bowmaker vati mari dzavaishandisa kubhadhara varimi dzaibva kuzvikwereti uye kumiswa kukwereta kwavakaitwa nehurumende pavasiya vasina rimwe zano kunze kwekumira kubhadhara varimi. Zvinhu zvinonziwo hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe Stock Exchange, uye zvinonzi kubvira paturwa matano aya nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mumakambani akawanda. Vakudzigerede vanoti zvinhu zvaita manyamamire nerongo uye nezuro chaiko, vakarasikirwa nezvikamu 12 kubva muzana pamari yavakasima mumakambani ari paZSE.
Izvi zviri kureva kuti vanhu vakawanda vaita yatingoti wait and see approach. Vanhu havasi kuda kutenga, havasi kuda kutengesa, vangomira. Asi tikuona kuti izvozvozvo zvazvaafekta mastocks edu isusu vakainvesta. Ndatoona kuti value yangu yadzikira chaizvo chaizvo. Saka izvi zvakonzerwa nemamezures aakaiswa navamutulipa weekend.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru weZSE vaJustin Bonny sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Zvichakadai, kambani yekusouth Africa yeGCR inoti njodzi yokuita bhizimisi nemabhanga muZimbabwe yawedzera kubva pachikamu chimwe chete kusvika pachikamu 0.75 nekuda kwematano akatorwa nehurumende. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vaudze Studio 7 kuti zvave kuitwa nemakambani ndozvinoitika kana hurumende ichigadzira matano isina kugara pasi nemakambani, vashandi nevanhu vakasiyana-siyana. Vati zvakakosha kuti hurumende iremekedze magungano akaita seTripartite Negotiating Forum, avo vati anofanira kugadzirisa zvinenge zvichinetsa munyika. TNF igungano rinosanganisira hurumende, mabhizimisi, vashandi nevashandirwi rakaumbwa kuti rizeye nekugadzirisa zvinenge zvichinetsa munyika.
Hurumende haitrust business, business haitrust hurumende, vashandi haatrust. Saka zvinoreva kuti nyika haifambi kana pasina kubatana, pasina maonera pamwe. Tisingaiti zvinhu zvedu pamwe chete tichionesana, zvinoreva kuti uyo anongomhanyawo achitabarira mhanya akananga kwaananga, uyo achimhanyawo barira mhanya achienda kwaanoita kwaanenge achienda, zvonge yongoyemaura mombe, hapana chinobuda kana zvakadaro.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vatiwo kana hurumende ikasadzora tsvimbo panyaya iyi, vanhu nemakambani akawanda vachabvisa mari yavo munyika vachinoisima kunze kune dzimwe nyika.
Tichitarisa nerumwe rutivi tinoona kuti gavhumendi iri kutokonzeresa kuti mari ibude kubva munyika ichienda kune dzimwe nyika, nokuti isusu sehurumende tiri kuisa mamezures ari kudiscourage payment yemadividends. Izvozvo zvichizokonzeresa papa mberi apa kuti mashareholders atange kutora mari dzavo vachiendesa kune dzimwe nzira, vachiendesa even outside the country.
Vatiwo havaoni vekunze vachiuya kuzosima mari munyika iyo vasingazive kuti remangwana rinenge rakamira sei. Mapato anopikisa vemabhizimisi pamwe neveruzhinji vari kuchema kuti matano ava Munangagwa anonzi measures to restore confidence, preserve value and restore macroeconomic stability ari kutovaomesera zvakanyanya pachinambo chekugadzirisa zvinhu. VaMunangagwa vakatora matano aya vachiti pane nhunzvatunzva dzaironga kubvisa hurumende yavo pachigaro dzichishandisa vemabhizimisi. Hurumende inoti matano aya achabviswa kana zvinhu zvichinge zvagadzikana, asi haina kutaura kuti inotarisira kuti izvi zvichaitika rini. Gavhuna weRBZ vaJohn Manguja vakaudza nepfenyuro yeZBC kuti matano aya anorwadza asi zvakakosha kuatora, vachiti zvichaitwa kwenguva pfupi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.